Because my joy, I won't start.
Whoa, whoa, whoa.
This Kim Shan Kimo. Bakandi ronda ronda. Mumoyo mama mune ronda ronda. Anota kutoksi ya bandi ponda ponda. Ispesi sabo nosa kanjuri kuhonda. Hambore na ina vengi vangu. Baba tire ya na msoro bangu. Barigu gare bakandi.
Ngozi majitari muna 2014.
Veo kama neva bereki muna raunda vai tuwa kudipa makatanga madira.
Ndrimunu kuti pandepe tuta ndo mastudio wabereki wande gara. Nuwa wanga wasuru wabereki wangu ndrimuna kakura vila kuwa kredi tu. So, tembu kuti wanya zutambile zezo wasuru wabereki wangu zutunu imba zezo. Nase mge baza chini. Baza rengonzi rengonzi kwenye wanu wae 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 wae. Siri baza rengonzi testu kwenye wanu indi zengu shuri soku ma village kote gara. Asi tira nwakazo shingirira u tira zama zama kumbuda pusha u pusha u music yedu deni pandaka peza form 4 2018 nishinu ya kumbari nishinu bugara kumbari mbari minariro nishinu bata no ni umwana zi DJ mewa zi wakupapa blaze chimbo nushenda na u ndra mwushenda ni re music deni duwa ndaka wani u wamukarungu batira kupusha music yangu keda sana poska wara andu wangu wanu wakundu batira kupusha music yangu
Kumuchaunga omu music yenyu ili kusimudza vanhu zvakadi.
Kubapandaka nzinda bakumushanda kuyo kumbari ndakuzogara kuipuiti ndito zvimusic yangu ndisangana na producer akasiyana siyana. Ndina studio ndatindaende ndosvika ndishuronzi ari kudzidzira kuti music yake isikuti itira. Vanhu vari kuzama kutambira tambirawo ngoti dzimwe dzenguva haizongotambiri kwawani because music dzijena tingonzi tangotanga rekoda nhasi tangonzi tatoni maiti so njichi.
Matambudziko amunosangana nawo ndeapi?
Challenges amunosangana nawo pamari dzekuti tinobhadhara mastudio tichishuvira kuti tinge tichiri kudho sesongo yauyo unenge wafungwa nazofuro ripozvino sesongo ndogadzire. Ainingi tine chifila ziwa tamuka bati kuti uzobata tamuka wacho wamba mari mari hatidzwani dzema studio mari dzema videos ndodzimwe dzinotinetsa kuwana malingo unowanhu wekuredio kuti unotindisewo songo yako irira iye zvinhu zvinoremara nausina uri munhu asina mari so
vanoda kukubatai vanokuwanaiwo kupi vanoda kubhuka mashow vanoda kuteerera mumhanzi yenyu nezvakangowanda wanda
vakawanda vanodotibata tinobatika pa Facebook page redu rakanzi Qshine Officials. Zvekuti pari zvinhu nesongo yandakarekodwa naSteez da kubuda inonzi Umbrella. Umbrella nimuzoti ndichosha kuti zvine zvazoya sei yabozi.
Mira, mira, así. Papá, soy ya rufo. Antes no era muromo, antes no. ndichitaka upu baliso ndichetsa ndichibva kumatupu asi zvandaizoda ndichipa zvinhu zvandaizodawo kana kuziva kuti vaizofa hatina kuziva kuti vaizofawo asi zvandaizoda ndichipa zvinhu zvandaizodawo kana kuziva kuti vaizofa hatina kuziva kuti vaizofawo ine zvandaida baba asi zvakara Kutiba izopa, atina kusiba kutiba izopa.